Ladies and gentlemen, your president, duly elected Tendai L. Biti.
Vachivhara Congress iyo yakatanga nemusi wechitatu mutungamiri webato iri vatendai biti vati zvakakosha kuti masangano ese anopikisa abatane kuti akwanise kubvisa hurumende yava Robert Mugabe nebato ravo rezanu PF.
Takatirwa hondo yemaslogans Mugabe ngaende, Mugabe ngaende, Mugabe mudenga, pasina Mugabe. Ine maoneredo isu ezipidzipi ndekuti hondo iyo yakapfuura, hondo iyo ndeyekudhara, hondo yepfungwa nawo, hondo yemazano, hondo yemapolicies. Ndosaka isu talonja musangano. And we're the only political party in the world to be launched on the basis of my blueprints. Hope ne arrest. In other words, tuda kuti patai mbozadza ma stadium nevanu. Ngatichi zadzai ma stadium nevanu nepfungwa. Hondo yedi haisiri yembavu nao yekurovana ya hondo yekufunga.
Asi vati bato ravo richabvisa hurumende iripo zviri pamutemo uye vati zvave pachena kuti kana hurumende yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ikaramba iripo nyika haimbobudirira.
Atife takabudirira, atife takafamba mberi, as long as vamugabe ne vamwe vavo vanamunangarwa vanachina masa varipo. So vana vemuZimbabwe ngatibatanei timbobvisa umbimbi ndoga nezvimatundu zvekuti ndonzi president, ndonzi chii, ndine big tent, tombobatana on the basis of equality nema values, timbobvisa haranyanyaita.
Vabiti vati nyaya yauraya Zimbabwe inyaya yekuti utungamiri hwenyika ino hauna rudo uye hunogara huchishoropodza veruzhinji huchiita sekuti ndihwo hwakasika vanhu. Vati bato ravo richange rine rudo neveruzhinji uye vati chinangwa charo chikuru ndechekuti vanhu vese munyika ino vagare vachifara kwete kugara vakasuwa sezvavari kuita pari zvino. Bato iri raitawo chisungo chekuti richasumudzira upfumi kana rave kutonga nezvirongwa zvaro zvakaita seholistic program for economic transformation kana kuti hope ne agenda for the restoration and rehabilitation of electoral sustainability kana kuti arrest pamwe nezvimwe zvirongwa. Chimwe chisungo chaitwa ne PDP ndechekuti bato iri richadyidzana nenyika dzese nemasangano emuAfrica pamwe nenyika dzepasirese sezvo Zimbabwe yakafanana nenyika idzi. Bato iri raitawo chisungo chekuti mutungamiri webato iri handi anomirira bato iri musarudzo dzemutungamiri wenyika asi kuti bato iri rinotosarudza munhu achamirira bato iri musarudzo. Mutungamiri wemadzimai muPDP amai Evelyn Muzungu Masaiti vati vari kushushikana nekushungurudzwa kuri kuitwa madzimai munyika uye vachaedza zvose zvavanogona kuti madzimai agare zvakanaka.
Saka isusu semadzimai ebato rePDP tichini chatichanyanya kutarisa zvikuru kuru inyaya dzatichatanga kuona kuti tingaita sei kuti tisumudzire upfumi kunyanya kumadzimai wokuti vawane zvavanogona kuita zvingava zvemubato yemaoko zvavanozviitirawo kuti vakwanise kushandira mhuri dzavo vatinoti economic projects wokuti vakwanise kuti vaunze sadza patafura.
Vafara Inyandoro avo vaimbovemeya wemarondera vanoti vanofara chose negwara nezvisungo zvePDP.
Chekutanga ndechekuti kwatakabva ndokure kwatiri kuenda ndokwatiri kutarisira kuti tinofanira kufamba takabatana savana veZimbabwe. Saka shoko riri kutaurwa nebato rePDP rinove bato randava kufamba naro mazuva ano inyaya yerudo, inyaya yefaith, inyaya yeengagement semaZimbabweans ese nekuti maproblems atiri kufesa seZimbabwe ari kubata mwana seZimbabwe. Saka ndiri kuti bato rePDP zvese zvaitwa this convention yafamba murudo, yafamba zvakanaka.
Umwe utungamiri hwesangano iri hunosanganisira amai Lucia Mativenga vanovesa chigaro wemusangano vasipepangomo mutevedzeri wemutungamiri webato vaGordon Moyo munyori mukuru mutevedzeri wavo vatongai Matutu vaSolomon Madzore vanoona nezvekurongwa kwemusangano organizing secretary vaJacob Mafume vanoona nezvekuburitswa kwemashoko uye vaMoses Manyengavana ndivo vachange vachitungamirira vechidiki mubato iri. Bato iri rasarudzawo vatungamiriri vematunhu ese munyika nemamwe makomiti ebato iri uye vabiti vati utungamiri hwebato huchatanga kushanya mumatunhu ese huchiona kuti basa riri kufambiswa sei. Kunyange hazvo musangano uyu wafamba zvakanaka wambovhiringwa apo nhengo dzebato iri kubva kumanikaland dzaratidza kusafara nekudomwa kweimwe nhengo yedunhu iri vaJulius Magarangoma semutevedzeri wemubati wehomwe sezvo dzange dzakatarisira kuti vachapiwa chigaro chemubati wehomwe. Nhengo dzebato iri kubva kumasvingo pamwe nevechidiki kubva kumatebeleland south north nevulawayo dzakwidzawo zvichemo zvadzo maererano nemasarudzirwo aitwa vatungamiriri pamusangano uyu uye vakuru vakuru kusanganisira vabiti vati vachagadzirisa zvichemo izvi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.